Urongwa watina wondewe kuti tanga tichikumbira mangwana kuti chirongwa chedu chekutinyoresa vanhu chiturwe zviri pachena yatinoti public launch nemutungamiriri wehurumende ndiwo chikumbiro chatanga tichiita mangwana vapedzezvo tanga tichizoti tinodainza vamwe vanhu vakati kuti vatichabva tanyoresa sevavhoti mangwana tichiratidza ngese yezimbabwe kuti chirongwa ichi chichatanga
saka urongwa uhwu huri kuitirwa kupi
Urongwa uhwu huchaitirwa tinotanga tiri State House mangwanani tozopedzesa masikati taku HICC Harare International Conference Center.
Ko kune mamwe matunhu munezenge makupinda rini?
Kune mamwe matunhu ese kunyoresa kwatiri kufunga kuita ndekuti kubvira muzuro musi wa18 tinenge tapa madistrict offices edu tichiti vanhu avo vanokwanisa kusvika pamadistrict offices edu vaende vachinonyoreswa. Asi yatinoti national blitz iya patichaenda isusu kuvanhu tokutangisa tiri kufungidzira kuzozvitangisa apo patinge tane mishina yedu yese yakakwana
saka mangwana kungoparura chete kuti muudze vanhu kuti ndokwatakuenda
chirongwa ichocho
saka vanhu havangatarisire kuti vachanyoreswa vese mangwana kumatunhu kwavaruko
aiwa mangwana hakunyoreswe vanhu kungoparura nekunyoresa vashomanana avo vane zvigaro zvavainazvo zvatinoda kuti nyika ione kuti vakuru ava naivo vabvuma kuti chirongwa ichi chichitanga.